Mhemberero dzekucheresedza zuva iri dzakaitwa kuGlendale kumazowe mudunhu remashonaland central nemusi wemugovera zuva rinocherechedzwa World AIDS Day pasi rose uko kwakaungana zviuru nezviuru zvevanhu gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaudza gungano iri kuti Zimbabwe ichiri nerwendo rukuru maringe nekuti vanhu vange vachiziva pavamire Vakaenderera mberi vachiti pasina kuongororwa utachiona weHIV, munhu haangakwanise kuti awaniswe mishonga yemaantiretroviral kana kuti ARVs kuchecheudzwa uye kuti vana amai vakazvitakura vakwanisewo kuzvidzivirira utachiona uhu kumwana. Dr. Moyo vakaenderera mberi vachitsanangura nezvedingindira remhemberero yegore rino. Iro rakanangana nekuparadzwa kwechirwere ichi Zimbabwe paichasvika gore ra2030. Studio 7 yakakwanisa kutaura nevamwe vanhu vari kurarama nechirwere cheHIV avo vakataura kuti mishonga yemaARVs iri kuvabatsira chaizvo. Mumwe wevari kushandisa mishonga iyi ndi amai Christine Fidzai.
Takatestwa HIV and AIDS 2003. Tikatanga pakotri. Ndoya the first very lucky people kuwana maARV iri research yedati. Taita research tikabva mapiritsi ayati bvuma kune vamwe vakafa nguva yeresearch iyoyo. Ini ndinoda kutenda Mwari kuti ndirimwe wachona akasurvive. Ende upenyu hwangu huri kuenda mberi. Ende mafamily members hangu hapana vanondistigmatize. Ini ndinototaura zvandiri kuti ndorarama neutachiona. Ivo vanotozviramba kuti anonyepa but ndozvandiri. Ukamwa mapiritsi ako nenguva usita adherent. Uchiziva kuti kana wanzi uya uchitora mushonga musi wakati uchiteeredza zvese zvaunenge waudzwa upenyu hwako hunenge hukufambira.
Amai Edna Runeto. Vakatiwo vakatorohwa nemunhu asina HIV vakatozvara vana vaviri nokuti vari kuno mapiritsi aya sekurayirwa kwavanoitwa nana chiremba. Amai Joana Kasirori vakati vararama neutachiona hweHIV kwemakore anodarika makore makumi maviri zvokuti vatove mukuru wechimwe chikoro muHarare.
Ndakatesta HIV in 1989. Ndakurumidza kuroorwa. I've been living with HIV since then. And you can do anything for HIV positive. I even went to Teachers College positive. Ndikapedza diploma rangu, ndikaita degree rangu. Now I even head my school. Ndiri positive kudaro.
VaJosephat Chinembiri Tarenyika vati vakambosungwa vakagara mujere vasingawani mishonga izvo zvakazoita kuti vakwidze nyaya yavo kudare reConstitutional Court kuti vakwanise kupiwa mishonga yeHIV vari mujere. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Munangagwa avo vakanga vari munyarikani pagungano iri vakati vari kuedza nepavanokwanisa kuti pashayike mwana anozvarwa aine utachiona hweHIV vakayambirawo vanhu vari kutaura kuti vawana mushonga unoropa HIV vakati hakuna mushonga unodarika maARV ari kupiwa varwere kuzvipatara pari zvino. Amai Munangagwa vakatiwo hapana mudzimai anofanirwa kuzvara mwana ane utachiona hweHIV nokuti hurumende yakaisa matanho ekuti mudzimai wese akazvitakura aongororwe uye agopiwa mishonga yekuti mucheche ari mudumbu asabatira utachiona. Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vakataurira gungano iri kuti vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu kubva muzana muZimbabwe vari kunwa mishonga yemaARV zvekuti sangano rekuAmerica rePresident's Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR rakatowedzera mari inodarika bhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica kuti ishandiswe pakurapa vanhu vane utachiona munyika muno. Ndakamirira Studio 7 kuGlendale mudunhu remashonaland central ndini Kerry Mudzamiri.